Isu hatitambiri zvakabuda muhurukuro dzakaitwa idzodzo. Chekutanga ndechekuti hurukuro dzakatoitwa dzacho dzitori kunze kwemutemo tichiasa bumbiro redu. Rinoratidza kuti vashandi tine right yecollective bargaining, but NJNC platform inongodainzwa avo vavanoona kuti vanenge vachabvumirana nezvavanotaura. Ndosaka vari kubuda nemihoro iri nekuwedzera mihoro iri pasi tichitarisira yatiri kutarisira isusu chevashandi. Saka isusu sangano rinomirira varairidzi vekumaruwari amaogamete nhorotazinyeno kuzimbabwe hatitambiri zvakabuda muhurukuro idzi.
Imi manga muchida kuti muwedzerwe mari sevarairidzi?
Isu pakutanga taida kuti tinge tidzosererwa mari yataitambira kumashure uko muna 2018 yaiva $549. Tiiti hatidi kuti muhoredu ikwidze asingodzorerwa ipapo sekuti takanga tanyeperwa kunzi dhora rekuamerica nedhora remuno zvaanga zvavagegegege 1:1 zvinova zvaisava ndizvo zviri paground. Asi tozoona futi kuti zvinhu zvatowedzera kukwira. Saka isusu tiri kuti vashandi vafanira kuwana mari inokwana ita 1260 tasa nemamiriro aita zvinhu nekukwidza kukwira kwaita mutengo. Ndo figa yatiri kutarisira iyoyo, kwete mafiga wakabuda nawo aya wakataurirana vari wega pasina vashandi.
Asika hurumende inoti kutaurirana nesangano renyu reATUS kunenge kunoti netsei, vachiti munokudza kuratidzira pamberi pane kutaurirana.
Isu tinokurudzira kunge tichitaurirana, asi hapana platform yekuti tinge tichitangana kuti iwo vari kutarisa NJNC platform inova iri kunze kwemutemo. Kutaura kuno muzvondorino musi wa19 tikutopinda mudare redzimhosva patiri kuendesa hurumende kumatare nenyaya yeplatform yavari kushandisa kunegosheta iyoyi. Zvekunzi kuratidzira, tinokwanisa kuratidzira kana tinge tichina kuwirirana, nekuti tinobvumirwa zvekare sevashandi nemutemo wedu wenyika kuti tinge tichiratidzira kana tine kwatinenge tichiri kunzwanana.
Vamwewo vachere vanoti munoti hamuwirirani nemari dzinenge dzawedzerwa, asi dzikaiswa mumabhanga munodzishandisa.
Hazvina kuipa kuti vashandi mari dzikaiswa mumabhanga vadzishandise, nekuti vashandi tagara tiri kutoshanda. Saka mari iyoyo terekaiswa tinotoishandisa, asi tichinyunyuta zvekare kuti mari iyoyo ishoma.